avasikutenga maassets eNRZ, avasikutenga any infrastructure, yatoti permanent way or railway line or whatever yeNRZ. Vari kuuya kuisa mari kuimprova maoperations under a joint venture agreement ubatanidzwawo wemakampani maviri anenge achibatana kuti basa rive rinosumukira. Mari yavanoisa imari yekuti titenge zvimusoro zvestima zvinyuwani, titenge mawagons, tigadzirise njanji yedu painenge yakafa.
Kwa zvakakonzera kukanganisika kwezvinhu pakutanga zvakabviswa here?
Aiwa zvee, ndotiri kugadzirisa kasa nezvozvo. Tiri kuti isusu tiri tega tiri kuda rubetsero kune avo vane appetite yebhizinesi yekupinda muZimbabwe kuti vatibatsire tii tinoshanda tese.
Saka chirongwa ichi chakatotangidza here kana kuti hamusati machiparura?
Aiwa zvee, isu tinotedzera mutemo weZimbabwe wokuti kana tichinge tichitsvaga rubetsero kana kuti mapartners ane magnitude kana ukuru hwakadaro hwemari yakawanda kudaro, tinofanirwa kutevedzera mutemo wenyika wokuti tinoenda neinonzi tenda yatinopublisha, takaipublisha in all continents of this world. KuAmerica takapublisha, kuBritain, kuEurope takapublisha, kuSouth Africa, kuAsia kwose takapublisha tichiti tine opportunity iyi. Kune vanonzwa, kune vanofunga kuti vangakwanisa kuti vangauya vatizoshanda tese, isai maproposals enyu nemusi wakati